Chokwadi, tine musangano mangwana pakati pevashandi vehurumende nehurumende ine one agenda item yefeedback from government. I think munoudza kuti tanga takatura matambudziko arikusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zvekwapuresident tikaenge tataura maproblems atirikusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga mapraizes arikuramba achikwira. Saka tinotarisa kuti mangwana meeting yamangwana government iri kuuya nepochen yairi kuuya nayo. Ndofunga munoyeuka zvakare kuti mutungamiri wenyika akanga ati ndipei mazuva 10 ekuti timboona kuti ngazvigadzirisisei. Saka ndodaira kuti sehurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumeeting.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Chinooneka ndechekuti kuti nditange kutaura mafigures pastudio 7 panapa tisati taenda kumanegotiation. Ndokuya panozonzwana vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumeeting yemangwana yapfuura. Kana yapfuura tinozotaura ndichikuturirai kuti tanga tapinda tinoda chii uye ivo vanga vachitiva nokuti ofasi. Ndinogona kutaura pamwe ivo vachitozoti ofa move. Saka zvinhu zvakangonaka pamanegotiations kuti negotiate kuti.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here? Nekuti tinombonzwa vamwe vachitaura zvavo vamwe vachitaura zvavo, zvinenge zvichifamba sei?
Ini semutungamiriri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri union imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu tichitarisa manumbers tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvine vazhinji ndo zvinhu chaizvo zvinenge zvishandiswa mugwara rakanaka. Hapashayikwewo vanoto isusu hatizivo kufamba nevamwe kwese nyange mukatarisa nyange matongerwo enyika nyange kumachechi nyange kumakrab but isusu tinoda kutosangana patinoti isusu vazhinji ndopavanosangana. Ndinodaira kuti ndopanotaurwa zvinhu zvichena zvevanhu vakawanda.